tanga tofana kuziya mhuri yeZimbabwe ndechekuti isu semusangano takatise kuchema, asi ndomutemo zvaunotaura kuti kana kuchinge paita kuti constituents kana ward munhu ashaika kana kuti abva kana kuti abviswa, panoitwa sarudzo mushure memazuva asikapfuuri 93 months, ndo zvinenge zvichitarisirwa. Saka isuwo tinenge tichiona, nekuti hatirarami tiri tega muno muZimbabwe, muno muAfrica kana muno munyika, tine dzimwewo nyika dzakatitenderedza kwana Malawi kwakawanda, kwakaitwa maelections, kwana Uganda nenzvimbo dzakati wandei dzakaitwa maelections akabudirira. Maelections angatore nyika yese kusanganisira upresident chaiwo, zvichireva kuti mwana wese womunyika umomo aito participate maelections iwawo. Saka tobva taona kwedu kuno kuZimbabwe kubva kwavhariswa maelections ne completely zvisina kana date, inotaura kuti aiwa tinotarisira kuti tichafamba zvakadai tichafamba zvakadai. Zvaingotiratidza zvega kuti vanhu ava vane zvavakananga, inyaya kuti vana vaZimbabwe vasawana mukana kana vasawana vanhu vanovamiririra, vanomirira zvido zvavo kuti zvinhu zvavo zvinge zvichifamba kunzvimbo dzavanobva, nekuti kudzinga vanhu havana kumira.
Tinzwe kuna vagakanje, vagakanje munoti
ndinotenda zvikuru mukoma, ende ndowirirana mukoma wangu pavataura kuti kumiswa kwaita maelections papaine chinangwa, ichokwadi papaine chinangwa. Ndinobvuma zvekare pavari kuti dzimwe nyika dzakaita maelections, ichokwadi dzakaita. Isu kuno chatinokoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Isu kuno chataikoshesa kuchengetedza vanhu kubva kudenda. Ndosaka muchiona kuti nyika dzese dzamurudi dzakaitwa maelections, nyika dzese dzamurudi vaita democracy, vakaexercisa democratic rights, vakalusa rights of life. Saka tatiri pepe pekuti hurumende inotarisa kuti tikaita maelections chirwere chinozospreada kusvika papi, uyezve mari yatinofanira kuitisa maelections yacho. Ko kana tikatenga hedu vaccine, vanhu vakavaccinatwa. Ndosaka muchiona kuti Zimbabwe iri kuyemurwa even nemafirst world countries kuti yakagona kubata nyaya dzevaccination. Saka zvaitaurwa napurezident nezuro vari kukopa kuti aiwa tigadzirai kuita maelections, vaitaura vakamira padevelopment vaenda kujenia development. Ndozvinotanga kuappreciatewa izvozvo kuti vamunanga kubva vakaenda kukopa kunoofficiata marods. Zvinotaridza zvega kuti nyaya yemaelections kuna president ine ukama nedevelopment nekusevha upenyu hwevanhu. Saka ichokwadi maelections aimiswa nechinangwa, chinangwa chekusevha upenyu.
Vahlashuwai,
chinondinakidza ndechekuti election inosanganisira kuunganidza vanhu, inosanganisira kuti vanhu vaite marali mameeting, asi marali kana mameeting aimiswa neopposite political parties neMDC alliance. Vakatendera vana munzura kuita congress yavo, vakati vatakura nemabhazi, vakatendera maMPs avo kusanganisira ivo ana Munangagwa vacho vacho nana mai Munangagwa vaiita marali nyika yese vachitenderera vachiita marali. Havana kana kumira, havana kana wanjera vakavhara kuita marali. Vakaita maelections ava vaita macongress kumadistricts kumachimba vaita vachiunganidza vanhu vazhinji. Saka zvinomisa misa sitereki munin'ina wangu achitaura nyaya yekuti vanokoshesa upenyu hwevanhu nokuti vakavhara maelections, vakavhara kusika kudyiwa neMDC alliance.
Vagakanje,
mukoma wangu anofanira kunzwisisa mashandiro eparliament. Chero maMPMDC alliance ese akadzoserwa muparliament, decision inobudirira ndeyevanhu vane more than 2/3. ZANU-PF haife yakatya kudyiwa neMDC, nekuti MDC alliance haisati yambodya ZANU-PF, uyezve hatigone kutya kudyiwa nebato risingaexisti. Hatitozivi kuti pavachaenda kumaelections vanenge vachinzani masvondo apera vaitanzi taregisterwa citizens convergence for change. Saka shuwa tingamisa maelections tichitya kudyiwa nebato risati ralonjewa.
Vahlashuwayo, bato renyu hanzi harina zita, munopinda sei musarudzo? Pindurai tinzwe.
Haiwa, takataura ndofunga hapana confusion ipapo. Vana veZimbabwe vanoziva vatungamiriri vavo, vanoziva kuti purezidendi wavo purezidendi Nelson Chamisa. Ndosaka muchizova chiti ngaapinde hake mukomana, nekuti vanoziva kuti mukomana ndiani. Saka hapana kana confusion. Vanhu vanofamba nemukomana vanozikanwa, vanhu vanoda shanduko muZimbabwe kuti zvifambe vanozikanwa. Saka nyaya yeleadership haisi kana problem. Izvo takatotaura kuti aiwa tatava kutogadzira maelections ari kuuya, tatava pamberi. Ende spokesperson vedu vakataura fuka makaona pazvivhitivhiti pamasaisai pakasiyana siyana vachitaura kuti aiwa chatopedza tatava kutoziva kuti tichipinda mune next election bato rinenge richishandisa rimwe zita, zvichabva muvanhu vachataura kuti aiwa zvichafamba sei, nekuti pane komiti dzatakaisa semusangano kuti aiwa idzi komiti dzatifamba dzichitaura nevanhu matunhu akasiyana siyana kuti toona sei. Asi nyaya haisi nyaya yezita, inyaya yeugaro hwevanhu, inyaya yekuti totungamira sei nyika. Vanofanira kutungamirira nyika ndeava wakatunga mirirwa nemukomana anowa president Nelson Chamisa.
Vagaga nge mapindurwa apo, pindura itinzwe.
Nyaya mukoma yezita ndo iri kii. Isusu patiri kupomerwa kumisa maelections. Tiri kupomerwa tichinzi tiri kutya bato rinonzi chii nekuti hatigone kumisa maelections. Tichitya bato risati raregister, bato risati raloncha, bato risati raapo. Haugone kuenda kumapurisa aka kunoripota kuti pane munhu arida kundibira kana kuti face yake yakafita kuti hembavha. Saka tinomisa maelections. Nelson Chamisa tinenge tichimumisa nebato ripi kana kuvaimbi chaiko kunonzi Alec Macheso and orchestra mbiri kwazvo. Handiti dai vari vemGCT vari kutongotaura izvozvo zviri nani. Vanhu vasina bato, vanhu vari fragmented, maindividuals. Hatiozivi kuti anenge ari president wavo ndiani. Tingamise tichitya munhu asipo.